kune kusuwa kukuru tambo tenderera tambosvika kumbizo stadium nekuti vanhu vachiri vanga vachiri vakaungana ikoko asi kune kusuwa kukuru vanhu vari kugunununa zvikuru vakatsamwa ne kwavanotikitwa kwakaitwa nemapurisa mapurisa vanhu vari kuti ndivo vakakonzera tsaona yakazoitika iyi
mapurisa acho hanzi chii chaiyo chakaitika akaita sei
sekutaura kuri kuita vanhu vakawanda vatiri kutaura navo vari kuti mapurisa akamanikidza vanhu kuti vabude nekuti chitwe chakaitika sevhisi yapera saka kwanzi mapurisa aimanikidza vanhu kuti vabude nepagedhe diki vachivarambidza kuti vabude nepagedhe hombe saka kwanzi mukusundana kwakazoitika vakabva kwadhirisa mumwe mudhuri unotenderedza nhandare vanhu ndokuti mukusundana sundana kwevanhu ikoko ndokwakazoita kuti vamwe vatsikirirane vachizorasikirwa neupenyu vamwewo vatiri kutaura navo vati pane tegas vamapurisa anonzi akakanda tegas asi hatina kukwanisa kuti tinzwe kubva kumapurisa kuti ichi ichokwadi here kana kuti kwete nekuti pane kupokana panyaya yetegas vamwe vari kuti haisi tegas yakakandwa asi kuti pane chinhu chakanzwika chichiputika vanhu vakabva vavhunduka vokutanga kuchumbirirana hatina kukwanisa kunzwa kumapurisa asi ndo zviri kutaurwa nevamwe kuti pakaitwa kukandwa tegas
pane vakashayikirwa here vawambotaura navo kana kuti vakanga vari ikoko kugungano iri nezuro
ndakwanisa kusvika pane imwe mhuri ya Rachel zvinei kumbizo 3 ndiye mumwe musikana anga ane makore gumi nematanhatu she was 16 ndasvika ikoko ndikakwanisa kuona vemhuri yake mutumbi wake uchiri kwekuhospital asi ndakwanisa kutaura nasekuru vake hanzvadzi yaamai vake vakati vari kunzwa kurwadziwa zvikuru semhuri kuti varasikirwa naRachel vamutsanangura vachiti anga ari mwana anoteerera aifarira zvikuru zvechechi ende vati vanosuwa zvikuru semhuri kuti varasikirwa naRachel nenzira yakadari asi vati uku kuita kwamwari chazonyanya kurwadza mhuri yaRachel ndechekuti pari zvino tanzwa kuti amai vake vari muchipatara havasi kunzwawo zvakanaka rasikirwa nemwana mazuva mashoma apfuura pakuzvara saka vari kunzi vari muGweru General Hospital havasi kunyatsokwanisa kutaura zvekuti pari zvino zviri kutonzi havasati vaziviswa kuti mwana wavo akashaya.